Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gumiguru 19, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Muchienda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Murwiri wekodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanoradzikwa kumusha kwavo kuchivhu nhasi. Nhengo dzebato reZANU-PF dzokandirana makobvu nematete kuchinoi nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa kubva zvatanga chirwere ichi kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri kana kuti 4782. Vanhu zviuru zviviri nezana nevatanhatu kana kuti 2106 vakabatwawo nechirwere ichi zvasiya vanhu zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nematatu kana kuti 191673 vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Mazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru makumi mana nemanomwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nematatu kana kuti 4,047,743. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni matatu nezviuru zvitanhatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemana kana kuti 3,063,934. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana mukupera kwemwedzi uno kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Kuuya kwemhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron kwapawo kuti uwandu hwevari kurwara neCOVID-19 huwedzere zvakanyanya. Paakazivisa hurumende kuti mhando itsva yechirwere ichi yainge yawanikwa munyika musi wa5 Zvita painge paine vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nematatu kana kuti 2,843 vairwara. Asi kusvika nezuro vari kurwara vainge vave zviuru makumi mashanu nechimwe nezana nemakumi matatu nematanhatu kana kuti 51,136. Mukuzeya nezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uku tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamirawo chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Mhando yeutachiona hweOmicron hweCOVID-19 hunokurumidza kutatapuriranwa zvikuru kudarika dzimwe mhando dzakasiva. Saka ndosaka muchiona kuti nyangwe mafigiri chaiwo munyika yeZimbabwe, munyika dzekuSouthern Africa, munyika dzokuEurope zvikuru sei dziri kuratidza kuti vabatwa neutachiona hweCOVID-19 vakatarisana nemhando yeOmicron mumazuva adarika zvinotoratidza kuti mafigiri iwayo akatokura kudarika mafigiri akasimbovapo nedzimwe mhando akaita sana Delta variant vaya.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kuti vanhu vaite kudzivirira kutapurirwa kana kufa nechirwere ichi?
Chatinokurudzira chagara chikurudzirwa ndechekuti vanhu ngavabayiwe nhomba yeCOVID iyoyi mavhaccine aripo akatenderwa neWorld Health Organization, akatenderwa nehurumende. Saka muchaona kuti vanhu vazhinji vachiri vamwe vava vachiri nekufunga kuya kwokuti zvine zvazvinozovaita zvakaipira muviri wavo, asi chokwadi chiripo ndechekuti sainzi haisati yaona izvozvo.
Saka zviri kutaurwa izvi zviri kubve pi chaizvo sepaonerei?
Dzinongovawo nhaurirano dzevanhu vanenge vachingotaurawo makuhwa avo kwavanenge vari asi vasina umbowo hunoratidza kuti pane macomplications akamboonekwa akasionekwa nenyaya yokubaiwa nhomba yeCovid-19. Saka vanhu vanenge vane kuvarairwa ikoko nokusangoda kuti inini handisati ndafunga kuti ndingada kubaiwa. Saka muchaona kuti kazhinji kazhinji vanhu vakasiona kuti Omicron iyo iri kunyanya kupararira mune vasina kubaiwa nhomba yeCovid-19 kudarika kune vakabaiwa.
Zvine dambudziko ripi chaizvo kune vasina kubaiwa?
Pakupedzisira kana pachizomuka macomplications kana kurasikirwa noupenyu zvinomuka kune vaya vasina kubaiwa kunyanya. Saka vanhu vari kukurudzirwa zvikuru kuti ngavabaiwe nhomba iyo yeCovid-19 zvinobatsira kuderedza kubatwa noutachiona hweCovid-19 kana kurwariswa nahwo.
Dr. Enoch Maida, nyanzvi munyaya dzezveutano, vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu remashonaland, vachitaura vari parunare muHarare. Kunetsana kunotyisa kuri kuenderera mberi mubato reZANU-PF, uye nhasi dzimwe nhengo dzevechidiki dzebato iri dzaratidzira zvakasimba pamusangano webato iri weProvincial Coordinating Committee wanga uchitirwa pachinoi University of Technology. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanodarika zana vasvika musangano uri pakati vari mubhazi nemotokari diki ndokusvikoimba nziyo dzehondo yechimurenga. Mukuratidzira kwavo vanga vachiti vanoda sarudzo dzematunhu dzakajeka dzisina chitsotsi. Vadoma mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakanyesparadza semumwe mukuru asina kuita sarudzo dzematunhu madiki zvakanaka. Mumwe wechidiki anga achiratidzira asina kuda kudomwa nezita wekumhangura anoti pane nzvimbo dzakawanda dzisina kuitwa sarudzo.
Izvozvo madhisi mamwe ese akaitwa asi mhangura erecheni emhangura wanjisi aina kuitwa nenyaya yakainesparaza ndeyakakonzeresa napipi wake ari kuiaanizani hulu ari kuita vanhu kuimposa akuti handpik ari kutora vanhu just for himself kwanzi munhu akuna kupika even garitokrosi.
Izvi zvatsigirwa nemumwe wechidiki vaLazarus Meki vekumakonde.
Ndirikungoti tinongoda justice kubva kuna Kindness Paradise district chairman ndiye ari kukonzera confusion mumhangura ari kugadzira maparareo structures emusangano haasi kuda kuti vanhu vaexercise democracy yekuti vakwanisa kunge vachivhotera vanhu vavari kuda.
Vaparadza varamba kutaura vachiti titaure nevakafanobata chigaro chasachigaro wedunhu vaAbia Mujeri avo vati mhangura rimwe rematunhu madiki anosvika 26 asati apera kuitwa sarudzo. VaMujeri vanoti pane vamwe vakuru vari kutaurira vana vemusangano manyepo panyaya dzesarudzo kuti varatidzire.
Tine 430 madistricts akaita established in Mashonaland West Province. 404 ndoaka submitwa. 26 asati asubmit, they are still there. Ane maproblem. Saka ndoari kugadzirwa nhasi up to tomorrow. We will submit them after that maproblem. So for the Mhangura 1, we still have to go there to know that's a problem in Mhangura 1. Saka ina kusubmitwa. There was no reason to fight or to do what. Fane munhango insaita vanhu vaudza zvinhu zviri wrong.
Mutauri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vari pamusangano vati hapana chekuratidzira sezvo nhasi kwanga kuri kusheredzerwa mazita evanhu vakaisa mazita avo kuti vapinde pazvigaro.
Tingotaura kuti nhasi kwauri kungodaidzirwa mazita evanhu vari kuenda kumaelections, hapana abviswa, hapana apamidzirwa. Saka hapana chikonzero chekuti pangave nemunhu angave nekunyunyuta nazvo. So tatoshamisika kuti kana papaine vaenda handa kuziva kuti nezi yacho ndei. I'm sure resident minister achaona kuti zvafamba sei because vanhu havafani kuuya kuzongoita bopoto pasina chikonzero. Vamatuke vanguya kuzotora mazita. Saka kana vachitorwa mazita emaelections chikakunetse chii, chikakusote chii hapana.
Sachigaro weplatform for youth development vakuranisa madhuku vanoti vanhu vari kurwira zvigaro mubato reZANU-PF nekuti ndimo mune mukana wekupfuma zviri nyore zvine huori.
Nyaya dziri kuitika mubato reZANU-PF dzekuti makwikwi ari kuita kumaprovinsi akakura chaizvo. zvinokwanisa kuti budira zvinhu zvitatu sekuona kwangu. Chekutanganisa kuti munyika ine Zimbabwe maopportunities chaiwo chaiwo anotowanikwa kumusangano weZANU-PF. Nekuti ZANU-PF ndiro zvebato riri kutonga. Kana kuti ndiyo hurumende. Saka tinoona kuti upfumi huri mukati meZimbabwe hunosanganisa upfumi hwatiri kuona kumamining, kuti ukwanisa kunge une upenyu hwanorarama zvinonyatsa kuendeka, kunge uri mumastructures kana kuti unge uchikondirowa nemusangano weZANU-PF.
Munyari kana anoremekedzeka pamusangano wanhasi vari munyori mukuru wezvekudzivirirwa kwebato reZANU-PF mupolitibhiro vaLaf Momatuke vati vanhu vanofanirwa kuita sarudzo murunyararo semhuri imwe chete. Kunyange chirwere checovid-19 chiri kupararira zvine musindo, vamwe vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano nemapurisa, vatsigiri veZANU-PF vange vachimba vakawanda vasina kana kupfeka mamask. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti sei ZANU-PF vari kuita misangano asi veMDC vachirambidzwa nguva zhinji. Sarudzo dzebato iri mumatunhu akawanda dziri kukonzera mhirizhonga, uye vamwe vakatoendesana kumatare edzimhosva kumanikaland neHarare. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Wecha rinorwira kodzero dzevanhu vadiwa mavhinga varadzikwa nhasi kumusha kwavo kwaHwirisha kuChivhu. Vamwe vanga vari pakuradzikwa kwava mavhinga vanosanganisira mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa, uye mutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku. Vamavhinga vakashaya musi wa4 zvita kuSouth Africa, uye vainge vave nemakore 42. Vainge vari mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, uye vasiya mudzimai amai Fiona Mavhinga nevana vana. Mushakabvu aizivikanwa nekubatsira varombo zvakanyanya, zvikuru vaya vanenge vachikorerwa kodzero dzavo. Vamavhinga vaizivikanwawo nekusaruma vachifuridzira, uye vaigara vachitaura zvakanyanya pane pfinyiro ino yeStudio 7.
Zvakawanda zvinogona kuitwa nemasangano akazvimirira muZimbabwe kuti vamise hurumende kuunza udzvanyiriri nenzira yemutemo. Vanofanira kuti vataure nedare reparamendi nevamiririri kuti vasaisa mitemo isina kusarukana. Zvakarewo vane mukana wekuenda kumatare edzimhosva, ngavataure nemagweta kusanganisira magweta anomirira kodzero dzevanhu ari mukati meZimbabwe kuti nyaya iyi ikwidzwe kumatare isati yaenda kure, kusati kwava nemutemo wakaipa kwazvo. Zvakarewo kukurudzira vanhuwo zvavo kuti vataure nevatungamiri venyika nevatungamiri vari muparamendi kuti vasagadza mitemo isina maturo, vachikona kuita zvinhu zvinoraramisa nyika, zvinopa upenyu kunyika, kwete kushingirira kutsvaga mitemo inoshungurudza.
Iro izwi ramushakabvu dewamavhinga. Tinoti zororai murugare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nemusi wechipiri kuzivisa nyika yavo nezvematanho avachatora kuedza kudzivirira kupararira kwemhando itsva yeCovid-19 inonzi Omicron. Kupararira kweCovid-19 uku kwave kumanikidza zvikoro zvine chitsama muAmerica kumbovhara. Mhando yechirwere ichi iri kupararirawo zvinotyisa munyika dzakaita seBritain, Germany neNetherlands. Nyika dzakawanda dzave kukurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba. Turkey yazivisawo kuti ichapa nyika dzemuAfrica nhomba inodarika ma10,000,000. Ukuwo South Africa, imwe nyika yakatanga kuona mhando yeOmicron iyi, inotiwo ichapa dzimwe nyika dzemuAfrica nhomba 2,000,000 dzemhando yeJohnson and Johnson. Mauto emuSudan nhasi avhara migwagwa eguta guru renyika iyi reKhartoum, achiedza kudzivirira vanhu kuratidzira nekusafarira kwavo utongi hwemauto aya akabvuta masimba achishandisa pfuti musi wa25 Gumiguru. Muchirongwa chedu chatino tarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Nasi tine hurukuro na mai Shingai Nyirenda vanotungamira sangano Regeo Child Network muZimbabwe. Amai Nyirenda vanoti nyaya yekuti vanhu vambogara muDzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 iri kupa kuti vanasikana vakawanda vambunyikidzwe muDzimba. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Nekuda kwekushaya zvekuita munguva ino, vana vari kupedza nguva yakawanda vari pamba vasina zvakanyatsorongwa zviri kuitwa. Saka kazhinji kacho tiri kuona kuti vana vari pakati pemakore 12 kusvika pa16 vari kubatanidzwa munyaya dzekuita zvepabonde, kazhinji kacho vachiita zvekumanikidzwa. Uye takaongorora zvakare kuti dambudziko iri riri kutonyanya nekuti kwapomerwe mhosva wacho vari kumanikidza vanasikana avo, vanhu vekuti mwanasikana wacho anenge achiti ari kudana nemunhu iyeye. Kashoma mupomerwo wemhosva paari munhu asingazivikanwi nemwanasikana uyu. Matambudziko anowira mwana uyu kazhinji zviri kuguma nekubata pamwiri zvaanenge asina kutarisira uye kuregedza chikoro. Vana ava kunyange mutemo wavo kubvumira kuti mwanasikana aramba achienda kuchikoro. Tiri kuona kuti kazhinji kacho mwana iyeye anopedzisira atoregedza chikoro nekutya kusekwa nevamwe uye kuremerwa nekutarisana nevamwe.
Ndeapi mamwe matambudziko amuri kunzwawo akukanganisa raramiro yemwanasikana?
Vabereki vazhinji vakarasikirwa nemabasa paCovid-19 apo zvichiita kuti vatadze kuriritira mhuri dzavo. Mari dzavaiva nakare hadzichakwanisi kubatwa nenyaya yekuti kumabasa hakuchaendwa. Kana kutengesa tengesa kwacho mari dzacho dzinenge dzisipo dzekuti variritire mhuri. Saka vanasikana vari kupedzisira vaita zvechifambi, vaakubatanidzwa mune zvekuita zvepabonde zvisiri pamutemo nevanhu kazhinji kacho vanhu vanenge vari vakuru chaizvo kwavari. Zvopedzisira zvoti vana vanoita zvirwere uye shungu chaidzo dzekuti vararamirewo zvine chinangwa panenge pasisina. Saka mwana iye anopedzisira arasikirwa netariro yeupenyu uyezve anenge akutadza kuenda kuchikoro uye remangwana rake rinenge risina kujeka nekuti kana apedzisira chikoro panzira hapana umwe mugumisiro waanenge akanyatsotarisana nawo une kubudirira kuri mukati mazvo.
Ko matambudziko aya angagadziriswa sei?
Kuti matambudziko aya angagadziriswa sei, nguva yaakupedza vana vasina zvokuita zvakarongwa yawandisa. Zvaakuda kuti ivo vana vanzwisise uye kubatsirwa kuti vave nezvinangwa zvinovabatsira paupenyu. Vabereki uye vanoda kubatanidzwawo pakubatsira vana vavo nekunyatsoongorora mafambiro ari kuita vana vedu, tizive shamwari dzavo uye kuti zvii zviri kuitika kwavari pavanenge vasina zvokuita zvechikoro. Kazhinji unotonzwa mwana achitaura kuti mukomana aiuya kumba ndokwavaisanganirana. Saka sevabereki ngatipei ngwariro kune zviri kuita vana vedu. Tozouyawo kumapato anosimudzira kodzero dzevana. Pachinzvimbo chekupedzera nguva mukugadzirisa matambudziko atomuka kare, tingada kuvawo nemapurogiramus anobatsira kuti vana vave nemafungiro anokurudzira kuzvichengetedza uye kutoita zvirongwa zvokusimudzira kuzvichengetedza, yatingati safeguarding pachirungu. Mungava muzvikoro here, mungava munharaunda dzatinorarama tiri, tive nemapurogiramus anobatsira vana kudzivirira dambudziko risati raitika pane kuti tizorwisana nedambudziko rinenge ratomuka kare.
Zvii zvimwewo zvamuri kurudzira kuti vana vaite kana vachimbunyikidzwa muDzimba?
Tinokurudzira kuti nyaya yekumbunyikidzwa iyi inoda kufumurwa. Saka vanofanira kuva neushingi hwekutaurira mapurisa uye kubatawo mamwe mabato akaita sechildline pa116, girlchild pafacebook, kuti vamhangare nyaya dzinenge dzichiitwa pakumbunyikidzwa kwevana ikoko. Kana zvichinetsa wanai mumwe munhu wekutaura naye wamunovimba naye uye kuti muve nechokwadi chekuti mabatsirwa paitwa chimwe chinhu pakumhangarwa kwenyaya iyoyo. Musatye nekuti mugumisiro wacho unotoita kuti zvinhu zvokunakirei pane kuti murambe makanyarara, nokuti zvinopedzisira zvakwadza upenyu wenyu zvinopetsa zvaita kuti mushungurudzike pakugara kwenyu.
Tichitarisawo mitemo yenyika yakanangana nekodzero dzemwanasikana, mungati iri kunyatsoshanda zvakanaka here?
Pane imwe iri kubatsira yakafanana neEducation Amendment Bill ichangobva kuitwa. Kodzero dzemwanasikana, tinangoti mwana wese kuti awane dzidzo, tiri kuona kuti iri kusimudzirwa kwazvo nemutemo womutsva uyu wakagadziriswa. Vana vakukwanisa kuendawo kuzvikoro kunyange mwana aine pamwiri, aakubvumidzwa kuti apedzise chikoro chake, chinova chiri chinhu chakanaka. Mwana anofanira kuwanawo kodzero dzekuti apedze chikoro chake. Kazhinji vanhu taitarisira vanhu kana nanhasi vanongotarisa mwana ano pamwiri kuti mwana uyu akaita musikanzwa, mwana uyu akafunga zvokuzviitira zvepabonde. Asi kazhinji kacho tichiongorora nyaya idzi, vamwe vana vanenge vakasvika pakuita pamwiri ipapo nekumanikidzwa. Saka hatingadi kuti mwana akadaro arasikirwe netarisiro yekudzidzawo. Tinei chida kuti mwana iye apedzewo chikoro.
Amai Shingai Nyirenda vanotungamira sangano reGirl Child Network Zimbabwe. Vanga vari parunare muHarare.
Simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Vatereri, tinosangana zvakare zvondo rekupedzisira tisati tatamba Christmas yegore ra2021. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi ngatinzwe mashoko anobva kuvamwe vafundisi vaitaura nesu mugore ravakupera iri. Reverend Fatima Garikai, kwazisai nokutaura nevatereri vedu.
Regai ndikukwazisai mose ndichiti muzita raBaba neremwana kumana neremweya anoera. Tasvika zvakare mukati merimwe gore ratiri kupemberera nguva yeKrisimusi, nguva yatakajarira zvikuru, patinotanga kuona vanhu vachigadzirira zvinhu zvakasiyana siyana, zvipangidzo zvinoratidza kuti pane chinhu chikuru choda kutanga kupembererwa. Tinotozviona zvichiitika mukati meupenyu hwedu, mukati medzimba dzedu nemukati menharaunda. Tinoona masaini anoratidza kuti vanhu vane chavari kugadzirira chinhu chikuru. Ndinoda kuti nditaure pane maKristu kuti patiri kugadzirira zviro zvepanyama, ngatidzokerei zvakare tinogadzirira zviro zvepamweya. Titange kugadzirira zvipo zvemweya kuti titange kuzvigashira kuti Mwari chiuyai mutizadze, Mwari chiuyai mutirangarire nemuto unoshamisa, tione zvibereko zvitsva zvitange kubarwa zvisina kumbojairirwa nevakatitenderedza, vasina kana kumbobvira vakaona zvese zvibereko izvozvo nozvataa kuti ngazvisvika munguva yekuti zvichizvarwa zvichibarwa zvichioneka kuti pane chinhu chakanaka chitsva chabarwa pana mai nhingi, pane chitsva chabarwa pana baba nhingi, pane chitsva chabarwa pane mukomana pane musikana nhingi. Izvozvo zvitsva ndozvatamirira, ndozvatakatarisira kuti Mwari vatibatsire, Mwari vatiitire zvakanaka mu2021.
Tinotenda mufundisi Fatima Garikai vari mudunhu reMissouri muno muAmerica. Reverend Levi Kadenge, taurayevozve kuruzhinji rweZimbabwe.
Tasvika munguva yeChristmas, nguva yatinogamuchira chipo chomwanakomana Jesu Kristu wakaunzwa pano naBaba mushure mekunge iye mwanakomana abvuma nokutaurirwa mashoko nedare rokudenga rikati haangatumwe pano pasi ndiani kunogadzirisa zvinhu. Zvino Jesu Kristu vakabvuma kutumwa kuti vagadzirise zvinhu zviri pano pasi, kuti zvibayiro zvisava zvakawanda zvinoparadzirwa ropa, asi ave chibayiro chimwe chete chinopirwa kamwe chete chichifira pasi rose, kuitira kuti isu tipone tive neupenyu hunoendeka. Muzita raBaba nemwanakomana neMweya Mutsvene, amen.
Tinotenda zvakare Reverend Levi Kadenge nemashoko avo vari kuHarare kuZimbabwe. Tochienda kuna Reverend Oliver Mandisodza. Ndinoimba kuti makasimba mufundisi Mandisodza, taura henyu kuvatendi nekuruzhinji rweZimbabwe pamusoro pezuva ratakatarisana naro iri.
Mufaro wangu kusangana nemi zvakare panguva ino yeKrisimusi. Tichiti Ebeneza, Mwari watigonera, Mwari watirwira kuona zvemukana wekupembera kuzvarwa kwemwanakomana wake. Soko ra Mwari kubva kuna Matthew chapter 2 verse 10 not wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Tinofara nekuti tine zvatakasangana nazvo, tine zvatakaona mugore rino, asi patiri kunguva nhau yekuzvarwa kwaJesu Kristu inhau inongounza mufaro mukati moupenyu hwedu. Ndinokushuvirai mhuri yeZimbabwe kwese kwamuri ikoko kuti wanai nguva yekufara nekufara kukuru kwazvo, nekuti Jesu wazvarwa, nekuti Jesu wauya kuzotidzikinura. Tinoramba tichirangaridzwa tichifara kuti tawana zvemukana yokurarama zviri maringe nekuda kwaMwari. Tinotenda kuti Mwari wacharamba achitiita zvakanaka kubva zvino tichienda mberi muzita remunopa raJesu Kristu. Ndatenda
mazvita zvikuru mufundisi Mandisodza. Tinovatenda zvikuru, tinotendawo vamwe vafundisi vose vakatibatsira kunzwisisa shoko raMwari mimwedzi yegore rino. Tinoimba kunzwa kubva kune vamwe vafundisi svondo rinouya. Vatereri, ndinokutendai zvikuru mukutitandadza kwemwedzi yose iyi. Tumirai maaudio enyu ezvechitendero pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai ne Christmas yakanaka vatereri.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Yesu simba.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Lake Choir chine kambo Yesu simba rangu atinoshandisa muchirongwa chino. Mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, Dynamos yakunda Cranbourne Bullets 1-0. Manika Diamonds yarwa Highlanders 1-0. Regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Murwiri wekodzero dzevanhu ainge aine mukurumbira munyika nepasi rose vadhewa mavhinga vanoradzikwa kuchivhu. Nhengo dzeZANU-PF dzokandirana makobvu nematete kuchinoi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessings Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisovu, siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Wola mbulela kustudio 7 yesonto mhlaka 19 kumpalakazi 2021 ngokhethuve. Endabeni zethu namhlanje. Abantu abanengi sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lezihloko ngekhisimusi.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule-South Africa uchova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe.
Injongo yami awareness ye-COVID-19.
UZulu kuvalelisa uDiwa Mavinga. Wayelwela ilungelo loluntu.
Nize hlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu.
Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli ebandla leZanu-PF nohulumende.
Bakuthiwa ukudla eyikudla kuwabona abezayo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye nezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulomsakazo. Sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 elibulele abantu abathathu izolo elizweni. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Abantu abaningi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngekhefu lekhisimusi. Kube labanye njalo bathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana lezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lilakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala kobulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lezihlobo ngekhisimusi usenza imithimba ethize ngesikhathi lesi se-COVID. Ongasi COVID yodwa esesabelayo le flu le sigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
Mina, because of this new variant Omicron, I wouldn't want to expose him kakhulu. So it's just Christmas with the inner cycle, your family yetu. Just gonna be there, labazali endlini, enjoying the meals at Christmas. I'm with seven colors.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezihlobo loba limemetheka igciwane le-COVID-19.
Angiboni ukuthi li-corona yedlula le 5 years. So litsho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezihlobo ngekhefu lekhisimusi.
Leli kefu le Christmas sizayenza lokho sakwenza ngomnyaka ophelileyo odlulile. Sahlangana lezihlobo, sakosa inyama, sajabula thina, COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uzakwethekelela labo acabangela ukuba gabala gciwane le COVID-19.
Mina engingakwenza ukuthi ungakhuluma lezihlobo nabangani, babuze ukuthi bona basesimene sinjani. Lami ngizicheck ukuthi ngisesimene sinjani. Then if phakathi kwethungelo le-COVID, ngizokhona ukubavakatshela. But if kuyabe kulowo le-COVID, lami angeke ngivakatshe ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Country Park kobulawayo, uthi kayisoze ibe mnandi ikhisimusi yalonyaka, ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu. Ngoba abantu abasoze bachilise ngendlela abakhanelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni, ukuthi bafinyelele ukuzofika ngapha eZimbabwe. Kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu ukuthi abantu bazihlalele ezindlini zabo ngendlela yokuthi besesaba umkhuhlane we-COVID.
Kuyabe kungelabantu lonyaka emzini kankosikazi Lois Mabhena ngenxa ye-COVID-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu we-COVID-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhatshana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajule. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko.
Abezempilakahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 otholakale ebantwini abedlula inkulungwane ezimbili 2106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo umnumzana Mary Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esenzela ukulimukisa uzulu ngobubi bomkhuhlane we-COVID-19. Usesendleleni elubhekise kubulawayo. Sikhoxela ye esefika eMusina.
Injongo yami awareness e-COVID-19 kanye nje neminye imikhuhlane engabe ikhona esiyitholayo. Ngoba ma ungakhumbula ukuthi i-COVID ibuye ngomnyaka ka-2019. Abanye baba nayo, abanye bayasinda, abanye bayashona, abanye bayaphila. So kuyikuthanda kwaNkulunkulu konke lokho. So engizokuthanda ukukusho ukuthi abantu bakhuthazeke ukuthi behambe be-tester i-COVID-19, be-vaccinate. Sizame ukuthi sisebenzise imithi le esiyitholayo lapha. Okwamanje ngoba ngisendleleni ngisaphumula nje okwemzuzwana nje ngizoqala futhi uhambo lwami. Okwamanje sengenze i-100 kilometers ngilapha e-Hammanskraal. Abaningi bahamba bechama uta, abanye bangisupporta, abanye uyabubona ukuthi umuntu ubuhlungu. Kodwa-ke hhayi okwamanje nje isimo besiseseright. And into engizwisa ubuhlungu, ifamily yami ayimvumelanga ukuthi ngihambe lolu hambo. Kodwa mina ngokuzimisela kwami ngizamile ukuthi ngiluthathe lolu hambo. Ngoba khona manje bayafona, abanye bangihalalisela uhambo oluhle, abanye bayakhala. So into yakhona nami ingizwisa ubuhlungu.
Ukwenze ngaliphi konke lokhu baba?
Kunje unkosikazi ubekakhala engavuni ngihambe. So into yakhona iyangizwisa ubuhlungu, kodwa omunye sizozitshela ukuthi hhayi unemali or akanamali. Mina into ezothanda kuyisho nje ukuthi anginamali, akekho nje umuntu onginikeza imali, njalo ngingumuntu ongasebenziyo. Ngiziphilela nje ngokugibela amabhayisikili, abaningi nje bangazi. So hayi okuningi bengithanda ukuthi ngikukhulume mase ngiseduze nasekhaya.
Lo ngumnumzana Mary Ndlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa. Sixoxe laye eduzane leMusina. Wayelwela ilungelo loluntu umnumzana Dewa Mavinga ungcwatshwe namuhla eJivu esabelweni seMashonaland East. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Izihlobo, abangane, abalela ilungelo loluntu nabezombangazwe bathe gwaqa emzini kaMavinga lapho abamvalelise khona bencoma imisebenzi yakhe. Umnumzana Themba Chivea okuhlanganiswe yeCenter for Democracy and Peace Advocates ngomunye wabavalelise uMavinga osenamaviki amabili wabhubha.
Dewa Mavinga, Mavinga ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu ekulweleni amalungelo oluntu. Njalo ube ngumuntu okade elobuqotho emsebenzini wakhe wokulwela amalungelo. Ube ngumuntu okade senelisa ukusebenza labantu bonke kungalani lokuthi ngumuntu oyabe ekusigaba lesikhundla siphi
umnumzana Pride Mkhono owasebenza lomazinga kuhlanganisa Crisis in Zimbabwe Coalition laye unxume kakhulu imisebenzi kamazinga
mina njengomunye obalela amalungelo abantu ngikhumbula impilo kamuyi umnumzana uDoma Mavinga lo obengudirector wo Human Rights Watch kahle kahle kanye kunokuba yililoya lamalungelo abantu esingathi human rights lawyer njengomuntu obelothando ngelizwe lakhe leZimbabwe efuna ukuthi abantu bonke bebe bekholisa amalungelo abo lawa asemthethweni constitution kanye la kwamanye ama conventions iZimbabwe eyawasayinayo anjengabo United United Nations Declaration for Human Rights laba African Charter for People for Human and People's Rights lokhu bekuyenza bala ama incwadi eziningi kakhulu kankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe ebe elungisisa udaba oluhluphayo kakhulu olwamalungelo abantu kodwa bengacini kuphela eZimbabwe bebamba iSouthern Africa yonke
isikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube uthi kumele kube lesifundo esikhulu ngomsebenzi owenziwa kumazinga
lizakhumbula uDoma Mavinga njengeqhawe ngoba ube ngumuntu obelwela ilungelo labantu zikhathi zonke ube ngumuntu obehlala eqaphile ukuthi akhulume iqiniso engelakwesaba engelafeva njalo ube ngumuntu obesenza ukuthi uhulumende azikhuze kokuningi akade engakwenza okuhlukumeza amalungelo labantu ngakho ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu
uMavinga owasebenzela kuhlanganiso eHuman Rights Watch waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokuchothoza uhulumende ngendlela ezakhayo akwaziwa ukuba wabulawa yini kwele South Africa uchiye umkakhe uFiona labantwana abane ngimele iStudio 7 ngimlondolozi Ndlovu
wezemabhandleni namhla zisenkabazwe uhlelo lwezemaphandleni uEzra Jesus Banda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla nguhulumente
gogo ayidambambo ule 94 years ulapha usemfele evungu uhamba njani kati gogo impilo ikhanya inzima uthi inzima uhamba njani la
inzima sibi kakhulu asithiwa kudla eyisikudla kuthiwa bona abezayo
kuphiwa bezane kusenziwa ngubani lo
kusenziwa ngomunye umbusi unyakagogombeza ngibona laba basiphuku abapha abantu ukusha
bathi uphile ngani wena
hhayi badani
bakwazi ukuthi asowezane
kusukela kusetele umunyanga ngokaba azange ngiholile uhle kuze kubela lapho
hey nxa bekhuluma labo bathini uyababona ukhulume labo
yabangithi uyabhaliswa uwabhaliswa elamenidiswa sisaphula
unga kuyini wena uvele uyiphi iphathi
mina-MDC
uku-MDC wasukela kudala ku-MDC
MDC
ngo-99 wathi wayingeni abantu bezano bencitsha ugogo ngibuye nomuntu wezano yedwa ngicela ube lapha ndoda ugogo nawo wena ukuzano nxa ubona umuntu omdala ongakale imncitsha ukudla uthini
lapha kule system embi i-politics abandaba lezalukazi amaxhephu ugogo over age basebenzisa i-politics abalandi abazali abasizalayo abemfika abantu abadala abasidabulayo lungu MDC lungwani party bathi akusebenzi khonokho yini wasidabulayo abasizalayo la abazali bethu akula politics phakathi ekudleni mina ngihole ngingumntwana ngine 35 years 45 years 50 years but 98 100 years 103 kabasweni lutho nceda ngani khona
ari kukhuluma le mhlangano wenu wenu
siyakukhomba
kwabekwenza kwabe kuyini kwangasoyilini abantu bezayo
ngabantu bezana i-politics ngabantu bezana straight direct ngabezana
ngangithabisa ukuthi wena ungezana ukhuluma iqinisele ngabo
ye ngabezana straight ababafuni babani but bengabazali babo abantu nasempilo yabo abasizalayo singabasizukulwane Kota, she is an MTC, MTC. Kota, we must double it. Go kula. Silapa tina singabo na. Aba.
Oko gorongo busy. We are umbo ni lapo. We are umbo nko.
We are umbo na kuka busy.
We are uje no kudu koko kwa tibeta liaga liwa kuzi na welfare. We are ni.
We are ni. So njia welfare ni kodi.
So njia bati la banya mwa kubati.
Bati mwa MTC. Bama ni. Bati mwa MTC. Why? Bama busy why? Kota ni mwa tahula. Aba sisi na yo. Tena aba sali. Oko 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 oko.
Lapha sizwe uEzra Jesus Banda ekhuluma logogo uAlda Mbambo ohlala enkabazwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lizizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sangene kusigaba esilandelayo, sisangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngothi United Nations olubona ngelungelo loluntu seluhlolisisa ukubulawa kwabantu libutho esabanise Tigray kule Ethiopia. Kubikwa uba ibutho libulala abantu mahlana ngesikhathi sidinga amaluchacha. Uhulumende laye uthi amaluchacha yiwo abulala abantu abaningi endaweni le. Abantu abaningi bathengisene emgoqweni namuhla esigodlweni sakule Sudan besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso lemuto kulaphinda labisela esikhundleni umkhokheli kahulumende uAbdalla Hamdo. Bathi wavunyelwa nawamdo lebutho ayisikho abakususela u-Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Joseph Biden izolo othekelele ingcwaba lomkakhe wakuqala uNelia wafela engozini yomgwaqo lomhlanakhe uNaomi ngomnyaka ka-1972 esanda kukhethwa ukuba amele iDelaware edalele Senate. Abantwana bakhe abangabafana uBo loHunter baphepha engozini le yamjiya esifibeni. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Ngoba isikhathi sezamasiko. Namhla silobaba uMbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngomkhuba wokuchinza.
Baba uDube, isiko lokuchinza leli liyisiko elijule kakhulu. Kangangokuthi angisoze ngiye ekujuleni kwalo ngoba lalihambisana nemfihlo yesizwe. Njengoba uzokhumbula ukuthi ukuchinza lokho kwakuhambisana nokwetshwama noma ukwetshwama. Ukwetshwama lokhu kwakulisiko elalingelokubonga ukudla okutholakala emasimini. Uzokhumbula ukuthi endulo ngesikhathi samakhosi uZulu noma ngithi amahlabe ezulu ayengavunyelwa ukuthi adle ukudla osekuvuthiwe emasimini ngaphandle kokuba inkosi ikugunyaze lokho. Lokho ke kwakugunyazwa ngokuthi kwenziwe lowo mkhosi wokwetshwama wawuphindwe kabili ke wawuyizigaba ezimbili. Okwakukhona esokuqala isigaba sakhona kuphinde futhi kube khona esesibili. Esakuqala ke kule mkhuba eyayisenziwa kakhulu lapho isizwe sasibuthana komkhulu laphana kwenziwa imkhuba engeke ngize ngiyiqambe kodwa eminye yangiyayazi. Angiyiqambi ngoba ijule kakhulu ithinta isiko lasendlunkulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Qhubekela phambili sibili utshela abantu ukuthi kwakusenzakala.
Elesibili kwakusuba yileli eloku amabutho ayebamba inkunzi beyiklinya inkunzi lana beyibhukudele ize ife beyibulala ngezandla bengayigwazanga ngomkhonto noma bengasebenzisanga isikhali. Yikho ke okwakubizwa ukuthiwa yikwetshwama. Bese kuthi ke ngemva kwalokho kuzathi izigaba zonke zizafika laphana lokuyabe kukhiwe emasimini okukholakala ukuthi sekuvuthiwe lokho kwakusenzwa ukuthi ke kwakuhamba izalukazi ezazingasangeni engizathi mina emacansini njalo futhi esesiziphelele izinsuku zazo ngethemba abazo ngizwa abalalela ukuthi lapha ngizama ukukhuluma isintu bese kusiba lezi labantwana abancane nje abangakazi ilutho nakhona lapho futhi ngicabanga ukuthi abalalela bazangizwa ukuthi mangithi abangakazi ilutho ngisho ukuthi abantwana bamsulwa babe hamba ke lalezi zalukazi emasimini bengena kuwo wonke amasimu ezakhamizi zonke behamba bequnta ke lokho okucaba ukucatha ngalokuthi sekuvuthiwe hamba bekuqunta bekuqunta behamba nako bekubuthelele kuzothwala ke kuyiwe khona le komkhulu
hayi ke singagqiba khona pho baba ngwenya
ngaso kufika khona lo komkhulu kuinkosi yona eyizanikeza kwenziwa isiko nje elalithinta kakhulu uqiniswa kwesizwe ngemva kwalokho inkosi isizogunyaza ke ukuthi hayi uZulu wonke sengaqala manje ukuthi adle emasimini adla sokuizilimo eziyabe sezivuthiwe kwakungavunyelwa ngempela ukuthi umuntu atholakala esidla inkosi ngakagunyazi esingathi thina yiku-officializer ngolwimi lesimanje kwakufanele inkosi iqale uku-officialize kukhona ke imithanithani eyayisenziwa khona lapho ukuze lelo siko phela libe yisiko elizabikwa nakwabaphansi ukuthi ke kubongwe nomveli ngqangu ukuthi ukwazile ukuthi isizwe sakhe asinikeze ukudla bese kuvunyelwa ke bonke abantu ukuthi ayisebengadla kwakuthi ke nxa kuchinswa khona lapho abantu bazobe sebetsheba ke ngalokho kudla okuvela emasimini betsheba nje amalungu omzima wonke ukuthi adoloqina doloqina doloqina nokuyindlela ikhombisa ukuthi umuntu unikezwa amandla avela ezilimweni ukuthi aqine ngempela nxa esekudlile lokukudla abe yindoda noma abe ngumama ozoqinisa umuntu
aye wona mdzasuma lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphelileyo ngeviki ezayo
Senana masiva wezi umandla lobaba mkhulu namasiva belobola
sika sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele komo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukwamukela kuhlelo
usiphatheleni lamhlanje
Nisabala ku-Isaiah chapter 9, iverse ka-6. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana, umbuso uzakuba semahlombe akhe. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Ngiyabona ukuthi kule viki leviki lelandelayo kulokuphithizela sonke sikhangelele ukuthokozelela ilanga esilibeka ngokuthi ngelokuzala kukaJesu ilanga leKhisimusi leChristmas kodwa kuqakathekile ke ukuthi sizwisise ukuthi kutshoni njalo ke sithokozelane okokuqala siyahlangana naye lapho Isaya esithi yena sizokuzalela umntwana sizokuphiwa indodana ngoba umbuso uyabo phezu kwamahlombe akhe kutshoni lokhu okokuqala sinanzelela ukuzehlisa okwenziwa uNkulunkulu bengathi umusa kaNkulunkulu kithi thina abantu ngenxa yokuthi sasisehlukanisiwe laye uNkulunkulu simele njalo sibe ngabantu abazakuba ngaphansi kolaka lwakhe kodwa uNkulunkulu wananzelela ngomusa wakhe ukuba kuyadakala ukuba abantu basindiswe wadinga yonke into ingilosi kumbe singathi abantu amaprofita wonke kwakungeke kwenzakala kwadingakala ukuthi indodana yakhe eyodwa ibe yiyo ezayo Ngakho kokuqala siyananzelela lapho Isaiah ukuthi ngokuba sesizalelwe umntwana, uNkulunkulu wabuya engumntwana, wazalwa engumntwana, engumuntu enjengathi, esenzela ukuthi azwisise njalo akwanise ukuthi abe yingxenye yethu, ukwenzela ukuthi nxa esifindisa kungathiwa hayi wayekwanisa ukumelana lesono ngoba wayeyingilosi, kodwa wamelana lesono, wamelana lokuhlukuluzwa lapha emhlabeni enjengathi, engumuntu wenyama njengathi. Ukuzala kwakhe yena uJesu kwayevele kumangalisa ngenxa yokuthi umamakhe wamzala engazange ahlangane lomuntu ongubaba, wazalwa ngamandla kamoya oyingcwele. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona siphiwe indodana. U-Adamu wokuqala owayengumuntu wehlulwa yisono, kodwa u-Adamu wesibili owayengujesu Kristu wasinqoba-ke isono esiphambanweni. Ngokunqoba kwakhe isono lokuchithakala kwegazi lakhe, wasenzela waphawula-ke isivumelwano esitsha phakathi kwethu laye uNkulunkulu, esenza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Nanzi indaba ezinhle okwesithathu ebengifuna ukukugcizelela. Yonke mina imibuso izokuphela, kumbe kungabe kungamakhosi, kumbe kungabe kungama-president, kumbe kungabe kungabo-queen labo-king, kuyaphela konke kuyotshabalala. Kodwa umbuso wakhe ongaphezu kwamahlombe akuJesu kawusoze uphele, ukhona kuze kube naphakade. Mlaleli wami, ngifuna ucabange ngalindlela. Sikholisa, silungisele ikhisimusi, asithokozelele nini ukuthi uNkulunkulu wehla engumuntu njalo eyindodana ezosindisa, ezosikhulula esonweni.
Kuyiphethe mfundisi.
Sasithandazenini baba, ngegama likaJesu siyabonga ukuza kukaJesu eyindodana ezosindisa njalo esikhulula lapha emhlabeni. Baba, sesithandaza ukuba ngabe ngokuzwa lilizwi lingangena enhliziyweni zethu, uJesu azalwe kakutsha phakathi kwenhliziyo zethu, asikhulule esonweni ngegama likaJesu. Niyathandaza.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkungo.
Siyabonga kakhulu Ntungamile Nkomo. Kuhlelo lwabatsha ake sizwe ukeza uThisha Sibanda exoxa losakhulayo ohlala eLower Gweru.
Justin Jabavu, wenzani lapha mnumzana Jabavu?
Mina ngiza ngokugebha nje, ngiphila ngokugebha ndodayo. Yikungumphisa
ugebhani phela
igolithi
ulithengise na?
Ulithengise emayini, ezimayini zabo
ebantwini abathengayo.
Hayi, umayini
uyimanager
ishamrock mine kwendisa kwona.
Kunjani kodwa umzimo okukhona ehlala nabo lapha le?
Umzimo esihlala kona kubanjilwa akuphileki ekugebheni labo, ngoba emamayinini lawo la maprize angikhona ebhodi sicenziselwa ngamabhondi, izinto azadingeki ngamabhondi.
Libanjelwa njani? Ngasi liyabanjelwa la
kunje kuthengwa ngamabhondi kuthengwa ngeyusa igold ngeyusa yi 50 something 52, but ufind ukuthi ona boneke emayini wangkhona bathenga amata babe ufind ukuthi bakuthengena ngama 20 something befake ibhondi xa surede, ngoba hayi into zangkhona nzima.
Wena ule mmuli
imbuli layo
ubaphilisa njani?
Hayi kuncengisa jisa, akulo ukwenza kuncengisa.
Uncengisa ubamba bamba lapha nalapha
lapha nalapha
kuthiwa kugcwele kathi singelibona bagcwele lapho ogweja liyenza njalini alilwi kuthiwa lalimazana.
Hayi akuwo kulo kathi sakukho. Hayi kathi sakula kulo
azaba kutshaya wena?
Hayi hayi akazi njalo. Akazi njalo
kodwa kungani kungobaba kuphela bagemela?
Kuhlangene nabo omama bakhona bagibha
bagibha
sizindawo ezijeniwe kulabo indawo egibha omama, but lihlangene nabo baba futhi njalo.
Lapha lizwe uEzra Thisa Sibanda exoxa losakhulayo ongutshekeja ohlala eLower Gweru. singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Odabuka eZimbabwe ohlala kulesi South Africa utshova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe. Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF lohulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo, Mutex 2.